Hama neshamwarive pano pa Facebook page Redu Review A Shona. Musakanganwe kuti mangwana pa Women's Round Table pa chirongwa chedu chemadzimai che Live Talk na 8 p.m. nguva yekuZimbabwe. Pano pa Shona Facebook page yedu apo tichange tiri live kuti mukwanise imi kukurukura nemadzimai emitambo aya. Tichange tina Sisi Gonyeti, Sisi Magi Magirazi uyezve na Amaiti T. Ngati mbonzwai kubva kuna Gonyeti kuti zvii zvamungatarisire mangwana.
Ene ndinonzi Samantha Kureya aka Gonyeti. Ndikuti ngatishangane muchirongwa chemadzimai mangwana na 8 p.m. Zim time. Don't miss it for anything. Ramba wakagadzira unzwe kuti zvinenge zvichimbofamba sei.
Masikita makanyanyo tarisana nawo gore rino ndapi angatarisirwe nevatsigiri venyu.
2017 tine program yedu iri tight zvakanyanyisisa. Tine national tour ye stand up comedy inenge chisonga leBasket TV. Kwozoitawo ma collaborations ema drama queens ne talk show nofunga takainonza nezuro takatoita episode 1 ye talk show. Saka tikuramba tichipusha ma collaborations then isusu seBasket TV tine tikuramba tichipusha maskit edu. So it's a tight year for us. Mangwana zvekare tinenge tina Sisi Magi Magirazi anonziwo Sharon Chibeu na Maititi Felicitas Maruta anenge aripo zvekare. Saka mangwana tishuwa yacho inenge haya program yacho inenge yakatopenga kana madrama queens ese anenge aripo. Inino saGonyeti ndiri kufara kuti ndini mukadzi wekutanga kunominitwa pa Outstanding Comedian Zimbabwe yese. Gonyeti ndiye mukadzi wekutanga kunominitwa for category iyoyo. And pamusoro pazvo ndakapindawo makwikwi People's Choice Award. Saka vanoda kuvhota vanongovhota vachiti hashtag lama Gonyeti.
Musakanganwe kunge muri pachirongwa chedu cheWomen's Round Table. Uye kana mune mibvunzo kana zvimwe zvamunodawo kuti madzimai aya akwanise kunge achitaura pachirongwa chedu, ibvai manyora ipo pano paFacebook page redu reVOA Shona. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Uyezve musakanganwe kutumira link yedu kune vamwe nekutinya pakanzi share. Uyezve mukwanise kunge muchivakoka kuti vakwanise ivo kufarira Facebook page yedu nekutinya pakanzi like.